ndina kuisa zvinhu izvi pasocial media, asi ndinotsidza kuti ndakanyora matsamba akaenda kuna president vanga varipo vamugabe ndichitaura nezvouori wanga uchiitika kunet one. Ndikazonyora futi rimwe document rakaenda kuna current president vamunangagwa ndichitsanangura uori uri kuitika kunet one nekuportras.
Kana muchiti makaendesa umbowo hwekuti pane uori hwaiitika, sei nyaya iyi isina kuferefetwa semaonerenyu?
Ndo zvinotondishamisawo chaizvo chaizvo kuti ndakaisa zvinhu izvi musi wa9 May 2016 kune vakuru vanga varipo vamugabe, asi handina kuwana zvichaitaridza kuti vakatambira mapepa iwayo, asi ndakaisiya kuofisi kwavo.
Kana muchiti pane uori hwaiitika muchidimbu, zvii chaizvo zvamusina kufara nazvo zvamaiona seuori?
Ya, chokutanga ndechekuti vakachinja management yanga iripo kunet one vachiisa hama dzavo kana kuti vamwe vanhu vakabatana nebank inonzi Metbank hama dzavo, kuzoita hama dzafomer first lady dzakaiswa kunet one ikoko itadzingwa pasina mhosva. Vakaitawo inonzi forensic audit, vakashayiwa mhosva, asi still vakaenderera mberi vachidzinga vanhu kuti vaone kupinza hama dzavo. Kwozoita mari dzainzi net one ibhadhari kambani inonzi megawatt energy yemuchina 4 million, asi takatarisa nemamwe makambani vakati ivo vaikwanisa kuita basa iroro for 155,000 euros, kwete 4 million US dollars yaidikwa iyi. Uyezve mari iyo yainzi ibhadharwe ku bhengi rekuMauritius, asi megawatt energy yakanyoreswa kusouth africa.
Tichatarisawo nyaya yamataura yekuti paiita sekuti paipinzwawo basa hama dzaamai mugabe, mungati izvi ndo zvakaita kuti nyaya isaongororwe here kana kuti pane zvimwewo?
Tinofungidzira kudaro kana anonzi mainterface rally aya aitwa nafomer first lady, mayouth interface rally aya, zvinonzi ngekiri net one ndo yainzi bhadharai mariyo. So vaida kuti vakaikana kwine vanhu vavo vanokwanisa kudii kuti bhadharai mari kwakati chichi and so forth.